Mangwanani yakanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kubvumbi 25/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Rwendo runo chakachenjedza ndechakatanga. Munoziva hatina nguva nemwedzi chaiyo tabva mudambudziko reimwe dutu mupengo rinonzi cyclone Idai. Chinotanzwa kuti kuri kuuya rimwe dutu mupengo rinonzi cyclone Kenneth.
Sangano reCivil Protection Unit rinoyambira vanhu vemuZimbabwe kugara vakagadzirira kuya kwerimwe dutu mupengo rinonzi Kenneth.
Tataura kuti sona museveni zvavari kuita kune vamwe vanhu vanopikisa vana Bobi Wine nevamwe, zvinhu zvinorakidza kuti hazvifadzi kuti vange vachiuya muno munyika. Vamunangagwa ngavaonekwo vachitsvaga shamwari dzine udzamu, shamwariwo dzisina zvinhu zvokuti vari kubatirira vavanogara navo. Vamuseveni vagarisa mumasimba.
Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vanotsoropodza mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vamunangagwa vanofanira kutsvaga shamwari dziri nani pana vaYoweri Museveni. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru musangano reCivil Protection Unit vaNathan Nkomo vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kugara vakagadzirirazve kuuya kwerimwe dutu mupengo rinonzi Kenneth riri kutarisirwa kurova zvakasimba kuMozambique, Malawi neComoros. Kunyange vanoona nezvemamiriro ekunze veMeteorological Department vange vati dutu mupengo iri harisi kusvika munyika, Civil Protection Unit yati chakachinjidza ndechokutanga. Nekudaro vanhu vari kumbire, Muzarabani, Mount Darwin, Mutoko, Mudzi neGokwe North vanofanira kugara vakagadzirira. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru weCPU vaNathan Nkomo.
Rwendo runo chakachenjedza ndechakatanga. Munoziva hatina nguva nemwedzi chaiyo tabva mudambudziko reimwe dutu mupengo rinonzi cyclone Idai. Chinotanzwa kuti kuri kuuya rimwe dutu mupengo rinonzi cyclone Kenneth. Asi tikatarisisa ranzi richanga richibva kuTanzania rorova nyika yeMalawi rigorova nyika yeMozambique. Asi kana tatarisa pane Mozambique nesu, rwendo runo hatitori umwe mukana wekurega kugadzirira. Saka patangonzwa yambiro inobva kuvanoona nezvemamiriro ekunze munyika muno nevemusadhaki, tabva tati regai titore mukana wekuzivisa vanhu kuti tingangowirwa futi nerimwe dutu mupengo. Saka ngatigare takagadzirira kupfuura zvataa takaita cyclone Idai isati yauya.
Saka kugadzirira uku kunoreva chii chaizvo? Munenge muchiita sei?
Sechinhu chinoitika nenzira isinganyatsi kunzwisisika. Kugadzirira kuri paviri. Kugadzirira zvinoreva kuti mapazi ese anotarisirwa kunge achibatsira vanhu atange kugadzirira. Isu veCivil Protection nemapazi edu kusvika kumatunhu epasi pasi kusanganisana nemadzishe totarisira kuti vagare vakatarisirawo kuti kana pane zvaakuitika munzvimbo idzodzo vokurumidzawo kutiudza kuti isu tiri kuno tikwanise kuona zvokuita.
Asi katinenge tiri kunzwa ivo vamwe vezvekunze ava vari kuti aiwa pamwe dambudziko iri harisvike kuZimbabwe.
Hatingatori chanzi tinofanira kugadzirira kuti zvinogona kutiringa. nekuti hamuzozivi ndosaka rechinzi dutu mupengo rinogona kungopenga rechiuya nekwatiri saka kupenga ikoko ndokunozotichisa pamberi apo kana tisina kugadzirira saka hatimboregi kugadzirira iko zvino saka tatoudza vese vatinofunga kuti mafashama anogona kuvabata kunana Muzarabani kunana Mbire vese nemadzishe vamwe vanokwanisa tonga richitotarisira kuti vatotanga kubva munzvimbo idzodzo dzavanoziva kuti dzinogona kusvikirwa nedutu mupengo iroro
izvi zvinosanganisa zvakare kumanikaland
tataura zvese vana Chimanimani nekuti pakangotaurwawo Zimozambique iyo Chimanimani inowanikwa pedyo nemozambique haungaregi kuitaura haungaregi kutaura Chipinge haungaregi kutaura Chiredzi haungaregi kutaura Mutoko kana Nyanga senana mudu kusvika kunana Maundaweni nana Muzarabani sekutaura kwandaita
mukuru weCPU vaNathan Nkomo vange vari panhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vari kutsoropodza mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekukoka kwavakaita mutungamiriri weUganda vaYoweri Museveni kuti vazovhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House neZuro vachamisa vakati hazvikodzere kuti vamuseveni vazovhura zviri pamutemo zviratidzwa zvezitf vachiti vamuseveni munhu anozivikanwa nekutyora kodzero dzezvizvarwa zvenyika yavo
tataura kuti isiwo namuseveni zvaari kuita kune vamwe vanhu vanopikisa vana Bobi Wine nevamwe zvinhu zvinoratidza kuti hazvifadzi kuti vange vachiuya muno munyika vamunangagwa ngavaonekwo vachitsvaga shamwari dzine udzamu shamwariwo dzisina zvinhu zvokuti vari kubatirira vavanogara navo vamuseveni vagarisa mumasimba
hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamuseveni kana ivo vamuseveni pachavo avo vakapinda munyika nezuro kuti vazovhura zviri pamutemo zviratidzwa zvezitf izvo zviri kuitirwa kuBulawayo mutauriri wezanu pf vasimon kayamoyo vakati titaure nemutauriri wavamunangagwa vageorge charamba nezvenyaya iyi asi vacharamba vakanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yezanu pf vakindness paradza vanoti vamuseveni munhu ari kudiwa nevanhu vekunyika kwake nokudaro vanhu vemuzimbabwe havakwanisi kupindira muzvinhu zvinodiwa nevanhu vedzimwe nyika
vamuseveni vari kudiwa nevanhu kuuganda ndipurezidendi weuganda vakavhoterwa kuuganda saka isu sezimbabwe vari muafrican union is a brother ende Museveni akaitawo chimurenga against Idi Amin anga ari chitori munhu mhondi hombe kwazvo zvino kana munhu achinge achidiwa nevanhu vake vekunyika kwake isu seZimbabwe tingapinda papi ipapo
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaConrad Gweru vakaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vachamisa vataudzane zvakanaka navamuseveni sezvo vachiti vamuseveni vanogona kubatsira bato ravo sezvo vari musangano remubatanidzwa wenyika dziri muAfrica reAfrican Union
museveni vanogarawo muAfrican Union ende vane chigaro muAfrican Union ende zvinenge zvakakosha kuti pane kudyidzana kwakanaka vachamisawo zvakare vakamirira kuzotongawo nerimwewo gore ravachakwanisa kuzotonga ende zvinenge zvakakosha kuti vange vane kudyidzana kwakanaka nevamwe vatungamiri vemuAfrica
vachamisa vanotiwo vakazvipira kuita nhaurirano navamunangagwa kuitira kupedza gakava resarudzo dzegore rapera vachiti hurukuro dzavari kuita nevatungamiriri vemamapato madiki hadzina zvadzinobatsira vanoti nhaurirano pakati pavo navamunangagwa ndidzo chete dzinopedza matambudziko ekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushayikwa kwemafuta edzimotokari nemabasa munyika
takavataura vamunangagwa kuti haicho chidhanga chidhanga icho kuumba mombe yevhu woikumira kwavari kuita toda kuti zvinhu zviitike munyika muno pave nekuwirirana kutaurirana kwevanhu vasingawirirani isati yanani navamunangagwa kwete kuri kuvengana asi kupokana pamaonero enyika semapokanirano anoita rima nechiedza
Kunyange hazvo vamunangagwa vakakoka vose vakakwikwidza musarudzo kuti vauye vaite nhaurirano, vachamisa vakaramba kupinda munhaurirano idzi, vachiti nhaurirano idzi dzaifanira kutungamirirwa namutongi gava anoremekedzeka akafanana nemutungamiriri wemwe nyika kana munhu akambove mutungamiriri wemwe nyika. Vachamisa vanoti vobato ravo rakatambira tsamba inonzi yakanyorwa nemunyori mukuru mubato ravo vaDouglas Monzora, vachinyorera vakuru vakuru vemapurisa, vasori nemauto, vachiti nhengo dzeMDC pamwe neutungamiriri webato iri ndiwo wakakonzera kuratidzira kwakaitika munyika munandira. Vachamisa vanoti tsamba iyi haina kunyorwa navamonzora asi nevanhu vane chinangwa chekutsvaga kuti mubato ravo musagadzikane.
Isusu tatiregai tiudze nyika kuti hakuna tsamba yakadai yakabva kupati, uye isu hatinei chekuita nezvakaitika muna January. Zvinozikanwa kuti trade union yedu ZCTU baba vedu kana kuti mai vedu ndo vakaita basa rokushedzera zvunhu murunyararo, vakazoitawo musindo wakaitawo musindo, asi chinhu chavakaita murunyararo changa chisinei neMDC. Isu kana taakuita mademonstration edu hatiiti zvinhu muchimuwande wandi, nekuti tiri bato riri pachena rinotevedzera bumbiro remutemo. Tinototanga tataura kuti chiata demonstration musi wakati ichafamba zvakati zvakati, inenge yanzi yabva kwakati isina kuitwa nesu, haisi yedu, ndo zvatatichitsanangura ipa.
Asi vaSimon Kaya Moyo vakaudza Studio 7 parunhare kuti sebato rezanupf havanei nezviri kuitika muMDC, vachiti vane basa guru rekugadzirisa upfumi hwenyika nekuzadzisa zvavakavimbisa veruzhinji pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rapera. Vachipindura mubvunzo womumwe mutori wenhau panyaya yekunzi vari kudyidzana nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, vachamisa vakati havasarudze vatsigiri vavo, vachiti havasati vambosangana navaMugabe kubva pavakabviswa pachigaro. Vanoti vanotoveo neshungu dzekusangana navo semunhu aimbove mutungamiriri wenyika asi havasati vawana mukana wacho. Mashoko ekuti vachamisa vari kudyidzana navaMugabe angava kukonzera kusawirirana muMDC, vamwe vachiti vaMugabe munhu akaurayisa nhengo dzebato iri munguva yavaive mutungamiriri wenyika pamwe nezvakaitika munguva yeguku raHundi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chombotarisa zviri mumapepa anhasi. Daily News riri kutaura pamusoro pekukwidzwa kwaitwa mutengo wemafuta edzimotikari, kunyange hazvo hurumende ichangobva mukutsoropodza vemabhizimisi pamusoro pekukwidza mitengo yezvinhu kwavari kuita. MuDaily News mekare mune nyaya yekuti vaEmerson Munangagwa navaNelson Chamisa vangangosangana kekutanga kubva zvaitwa sarudzo panorangarirwa vaMorgan Tsvangirai svondo rinouya. MuNewsday mune nyaya yavaMunangagwa avo vanonzi vadoma vanyori vatsva mumapazi ehurumende. Makaterera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi veStudio 7 anevirenyi yakanaka chaizvo pamberi nayo. Inini handina hangu mashoko mazhinji, ndine zvandibata zvinanzwa paStudio 7. Zvirikutaurwa nevakuru vedava vanachovenga kuti vachange vachisunga vanhu vari kuburitsa mari kunze kwemutemo munyika nekudyira mari kunze. Kungotaura chete kuda kungotifadza, pana zvavanomboita nekuti ivo pachavo vanofanira kutanga vatozvisunga ivo. Vese vakuru vakuru muhurumende tiri kuziva kuti mari dzavo vari kubhengera kunzewo. Ndokuva vari kubhengera mari dzavo, ndokuva vari kudyira mari dzavo, ndokuva vari kuvakira mazimba avo ikoko. Saka ngavatanga vazvisunga ivo, kana kuti vauda kuti vaone kungosunga vana veZimbabwe vari kutambudzika. Ndo taktiki dzavo dzavada kuita. Pana zvavari kumbotaura uri wega wega. Ndatenda zvangu. Ndonzi Richard, ndiri kuCape Town, Northern Cape, South Africa.
Makadii makadii vatereri veZimbabwe paStudio 7, ndine tomaraditu ndinogara muSouth Africa. Tiri kuda kutsanangura kufambiro rakaita zvemuZimbabwe. Iye kuZimbabwe ya zvinobva kundopera, mutungamiri wedu wenyika wa Amazon Mnangangu wanawazi kutumbuona kuti nzikomba sei pachitombori na mukabe paitombori nani iyo njoku nziza dzidzi kuzimba kwenyika yao kunda kumuteri kumakumoji
kwazwai mivatungamiri vestudio 7 ndindoitwa Joe Mhlanga zvokwadi zvezimbabwe izvi tazonakawo izvi tatambura vakomana sesu isu vamwe vacho titori vana vadiki ngotovuya muno zvenhamo zviya vabereki vakashaya wotongoona kuti ha zvinhu zvacho hazvisi kufambirana mabhuku anodiwa zvese zvinodiwa kukotiwa hauna munhu anokuitirawo kana vedu wee kumbotadzwa neunzwawo tsitsi dzakadero zve haisi tatambura zvedu muzimbabwe asi tai mwari maitawo nyasha mapindira muzimbabwe gonowo kuitawo sevana vamwe tionekewo sevanhu kuti mwene mwatingori kungotukwa nezvekuzimbabwe chete chese paangofamba ungotsvaga basa ungotukwa nezvekuzimbabwe chete havedu wee mwari pindiraiwo
Musei yelo mukoma chuo mukoma raicho tu mukoma tanoka wande mukoma blessing zulu apo ndakambotaura unene winda timu riri kubviswa mumunda riri kuti iro havari makore 18 riri pa vari muminda dzavadzadza vakapinda pamuna 2000 vachitorera varungu handi Mnangagwa wakuda kubvisa varungu pangopa wakapinda muminda idzi dzainzi torai mavhenya vamuganda panguva hurumende yamugabe ichiita politics dzaino ndapinda kuti muna 2000 achitsvuga maelections emuna 2003 mugabe akapinza vanhu ava achifadza vanhu ava Mnangagwa yedu vai mugovernment yati kwaiyakunzi second republic so zvaisi zvakutaura zvekuti hei takazvaribvachadobviswa paigini ani makamuwapirinisira chita kunawana kwasina kwavo iwo kwavakabva vakuriko because vanhu vakasiya misha wakumusha ikasara ikafa kuma misha kwavakabva kwavakabva kuriko vakavuya muna 2000 vakabva muna 2000 vakavuya muna 2000 vanhu kubva muna 1980 chichinguva varungu vachiripo vaimbovepi ngavadzokera ikoko kwavakabva yadiva second republic padoipa
Vabereki vose vestudio 7 ndinofara ngenyaya yekuti kuno kutekawo kusouth africa kuzoshanda mapurazi asi mapurazi atiri kushanda takadzinga varungu kuzimbabwe asi nhasi varungu vatavateerera kuno kusouth africa asi chirongwa chatagona vaemarson Mnangagwa ichi navakoma ed vagona kudzinga vanhu vaya vavaiti ndo vanoti pe vovhotera nhasi vovadzinga kumapurazi aya ngenyaya yekuti takauya kuno isi kumapurazi kuzosevenza hatakavunga kuno south africa asi kwedu kuzimbabwe takasiya mapurazi azere toda kushandawo kudzimba dzedu vabereki tiona vana vedu mombe dzedu saka zvakaipei tiona vana vedu mombe dzedu zvakaipeiwo hedu pane purazi riri pakwesiro sheud road chiti hari road rakanakawo sei riya purazi mapurazi ese aya vana pamba washe vaya vari kuregedza mapurazi achipfura mombe mamachifura mhuka yavo ndaitende hangu studio 7 asi Mnangagwa zvavaita izvika asini zvakanaka ndiri muchinji hangu handisi ndiri muchinji hangu handitauri kwandinobva asi vamunangagwa vagona kubvisa vanhu vaya kumapurazi nemhaka kuti basa rokuti handi kutambe vachete hatina kana any production munyika medu vamunangagwa magona zvese varungu ivhu kumunhu business sector gara makati kudii Zimbabwe is open for business, right? Vadzinge vamunangagwa vanhu vaa varitambe vachete vaya havasi kugona zvavari kuita ndatenda vabereki ndiri muchinji akanaka
kazwai muri yezimbabwe nemuri yese studio 7 kwamuri kwose nenyika dzose makatekeshera kudai ndaida kutaura hangu panhau yeminda iyi kana kuti nhau yemapurazi kuno vanhu vari kudzingwawo indoro chiri chirongwa chakanaka chaizvo kuti vanhu vakatora mapurazi ava zvichisimba kubva kuvarungu vatorerwa mapurazi ava apuwe vanhu vanogona kurima zvikuru sei varungu ava nokuti isusu nyika yedu yezimbabwe yazikanwa nokurima vari vachena havairima zvinhu zvichienda kunze kwenyika zvichiita kuti upfumi huenderere mberi saka izvi vatora minda yavangogara havana kana chinhu chavari kuita kumapurazi iko havasi kurima kana zvinhu zvinokwanisa kuti zvisimudzire upfumi hwedu akandoona sekuti ZANU PF ipapo inoda kutogona ipapapo zvirinanoidini inyatsokuongorora chaizvo chaizvo nhau yeminda ipe vanhu vanogona kurima kuitira kuti isusu upfumi hwedu usimukire. Asi tine ndikazochema hangukurumende ndechekuti vanhu ivava vari kubiswa munga vachivaitira plani yekuvapa pekudi pekugara kuitira kuti vasazonyanya kushushikana sezvo vari vana vemuzimbabwe uye minda iyoyo ndimi futi kavezanup f makanga mavapa saka vapai futi pekugara asi minda imuvape mupe vanhu chaivo chaivo vanokwanisa kurima varungu nokuti vane mishina yakakwana inokwanisa kuita kuti varime isu vanhu vatema hatikwanisi kurima nekuti hatina zvinhu zvakakwana zvikwanisiro chaizvo chaizvo hatina kuzongatiringaita here purasi rinorimwa nemombe mombe dzinorima kusvika kupi saka haindotsigira chirongwa ichi chekuti minda ingaitorwi irimwe ndatenda hangu ndizimunya ari kutaurawo
makadi henyu vateereri nenyaya yangu yandirwadza panhau yekuti ZANU PF inotitorerazve ivhu minda yakatipa kuziva mugabe namunangagwa vanga vari pamwe chete vachiti ivhu kuvanhu nhasi vakuti ivhu riya ngaridzokere kuvarungu hongu ngaridzokere zvaro saka sitoindepi bcause mangwanazve tichazitora mumwe purezidendi womisazve votibva vatidzokerai kuvhu saka nhau dzokuti vatambe nesu vachiita mabhora avo ka zvinhu zvakashata zingaiti munangagwa wakonewa zvikuru watadza bcause nhasi vana vose ma99 vazhinji vakaparara chikoro hapana chavakakwanisa kuwana kungai kusvika pa99 kusvika pari zvino vazhinji havana kuwana chikoro nenhau dzokuti vakanzi indai kuminda mitsva nhaye vamunangagwa vaivapo vachiziva nenhau iyoyo asi vakanozvikwanisa kunoti nhasi uno vatichikira vati mapurazi ava kutogwa ipapo vanenge vatiposhe ipapo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti mauto eAmerica nehurumende yeAfghanistan akauraya vanhu vazhinji munyika iyi kupfuura zvakaitwa neTaliban nevamwe vavo vanopfurikidza mwero. Mugwaro rakabudiswa nezuro chitatu, United Nations inoti mwedzi mitatu yokutanga gore rino mauto anotsigirwa nehurumende akauraya vanhu mazana matatu nevashanu vamwe mazana matatu nevatanhatu vakakuvadzwa asi Taliban nevamwe vavarwi vanopfurikidza mwero vakauraya vanhu vanoita mazana maviri nemakumi maviri nevasere vakakuvadza vanhu mazana manomwe nemakumi matatu nevatanhatu. Saudi Arabia yagura misoro yevanhu makumi matatu nevanomwe. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika raudza vatori venhau kuti vazhinji vaurawa vakawanikwa vaine mhosva dzakaita sekupinda mumisangano inokurudzira kutonga kwejekerere, kuumba zvikwata zvinopfurikidza mwero, kuuraya mauto nekuparadza midziyo yehurumende. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvekushandiswa kwemishonga reDrug Enforcement Administration ratanga kusunga vakuru vemakambani anogadzira mishonga yokupedza marwadzo kana kuti opioids. Kushandiswa kwemaopioids aya kwasvika pasisina kunaka muAmerica zvekuti vanhu vazhinji vave kufanawo. Vazhinji vasati vachakwanisa kurega kuashandisa. Dr. Frank Guni vanoti vanogadzira mishonga iyi vari kusungwa nekuti vanonzi vanoisa mari mberi kweutano hwevanhu izvo zvavanoti zviri kukonzera kufa kwevanhu vazhinji. Nezuro mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vakaudza musangano yavana chiremba kuti hurumende yavo icharamba ichirwa nedambudziko iri kusvika rapera.
Maopioids mishonga inoshandiswa kudzivirira marwadzo kazhinji. Asi ine zvinodhaka zvinoita kuti ukaitora marwadzo anobva aita chiveve, saka hauzonzwa kurwadziwa kazhinji. Asi nerimwe divi mishonga iyi inoita kuti ukaijairira kutora unobva wahakira mairi zvokuti unenge wakutogara uchida kunwa mishonga iyoyo kuti unzwe kuti ndiri kunzwa zvakanaka. Ukaishaya mishonga iyi zvinhu zviviri zvinogona kuitika. Chekutanga, marwadzo anogona kudzoka kana kuti unoita havi iya inonzi pachirungu addiction. yekuti unenge watova addicted wajairira kutora mishonga iyoyo kunyange usasarwadziwe zvoita kuti kuishandisa kwaunoita ukaishandisa kwenguva yakareba inopfuurikidza imwero unenge wakatarwa nachiremba zvinozoita kuti zvikanganise utano hwako kubva kunjere mafungiro ako maitiro ako anenge akushanda unenge wava munhu anoita zvokuti ukashaya mishonga iyoyo hauchashanda zvakanaka mudyere umu.
Ko ivo vana chiremba vanopirei vanhu mishonga yakasimba kudai vasingatari kuti unofanira kusvika apa uchitora mishonga iyi?
Vana chiremba vanosungirwa nemitemo inoshandiswa kwete muno muAmerica chete asi pasi rese kuti chiremba paanonyora kuti murwere anofanira kunwa mishonga iyi yakasimba yekunyaradza marwadzo anosungirwa kuti atare kuti murwere uyu anofanira kunwa mishonga iyi kwenguva yakati zvichizopera kwenguva yakati. Asi zvinoitika zvino manje ndakuenda kudanho rechipiri muno muAmerica munopractiswa kana kuti munoitwa vana chiremba vanoita inonzi protocol medicine yekuti vanotarisa kuti kana murwere achingoti ane marwadzo akati iyi ndiyo mishonga yatinongopa havazonyanye kudzamisa pfungwa nekubvunzisisa kuti chii chiri kumbokonzera izvozvo chatinofanira kuti tibvise marwadzo iwayo nekuti nerimwe divi zvinopa mari zvinoitikawo ndezvekuti vanogadzira mishonga iyi vanoshandawo nemamwe machiremba vachivataurira kuti kana iwewe chiremba iwewe ukashandisa mishonga yedu isu tichakupawo zvakati nezvakati zvichikupromota.
Ko zvino tiri kuona kuti vakuru vemakambani anogadzira nokutengesa mishonga iyi zviri pamutemo ava kusungwa. Chii chiri kuitika pa Dr. Guni?
Chiri kuitika ndechekuti makambani anogadzira mishonga yaanonzi mapharmaceutical companies vakushaya hanya neupenyu hwevanhu ivo pachavo. Chavanoita ndechekuti vanenge vachitarisa kuti vawana mari yakawanda sei pangava pachikamu chegore kana kuti pagore iya inonzi quarterly or annual profit nekuti iwo kuma board of directors kana kuti varidzi vekambani vanenge vachiti kana mukuru wekambani akaita kuti vawane mari yakawanda ndozvinofarirawo aya anonzi mashareholders nekuti vanowana madividends akawandawo. Saka vakungotarisa nyaya yemari. America inotenderera nenyaya yemari. Saka munhu wega wega ari pabasa kana takatarisa ivo makambani waya anogadzira mishonga chavakananga kuwana mari yakawanda. Saka vari kungotengesa mishonga iyi kuti vawane mari asi izvozvo zvakuisa upenyu hwevanhu panjodzi. Vari kusungwa vakufurikidza mwero pane zvinotenderwa kuti varambe vachiita uye vamwe vacho vakuisa tumwe tunowedzera tunenge tumuchetura mumishonga iyi toita kuti vanhu varambe vachiita kuzvidokwa-dokwa zvokuti varambe vachida kunwa mishonga iyoyo kunyange vasisakodzere kuti varambe vachinwa. Izvozvo zvakare zviri kuita kuti vanhu vasungwe nekuti zvaakufurukidza mwero.
Dr. Frank Guni vachitaura neStudio 7 vari muWashington DC. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reCivil Protection Unit rinoyambira vanhu vemuZimbabwe kugara vakagadzirira zvekuuya kwerimwe dutu mupengo rinonzi Kenneth. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanotsoropodza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vaMnangagwa vanofanirwa kutsvaga shamwari dziri nani pana vayoweri Museveni. Ndopanoperera nhau dzedu dzanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.